Mumiriri weChina muZimbabwe vaGao Shaochang vakazivisa nezuro kuburikidza nedande mutande remuzinda wavo reTwitter kuti China iri kupa nyika yeZimbabwe imwe nhomba inosvika zviuru mazana maviri kana kuti 200,000. VaShaochang vanoti ndege yeZimbabwe iyo iri kutarisirwa kutora nhomba iyi yasvika muguta reBeijing nhasi uye vatiwo ndege iyi ichatakura imwe nhomba yakatengwa neZimbabwe kubva kuChina. Gurukota razvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakazivisa kuti Zimbabwe yakatenga nhomba inosvika zviuru mazana matanhatu kana kuti 600,000. Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vanoti havana ruzivo rwekuti sei nhomba iyi isina kuuya nenguva yanga yakatarwa, asi vati tibate mutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Mangwiro vanga vasingabatike panhare mbozha yavo. Vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vakurudzirawo hurumende kuti itenge nhomba kubva kune mamwe makambani vachiti vanhu vanenge vari kuratidza kushaya chivimbo nenhomba yeSinopharm iyi.
Zvina musoro kana unyanzvi zvokuramba vachiunza nhomba yeSinopharm kana health workers asati aigamuchira zvakakwana. Hurumende ngaifungewo nyaya yokuunza mamwe mavaccines. Iko kuChina iko kune mavaccine maviri, Sinopharm neSinovac. Ngavaunzewo imwewo Sinovac yacho tione kuti izvo yakamira sei.
Asi mukuru anoona nezvekudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19 munyika, Dr. Agnes Mahomva, vanoti vari kufara nehuwandu hwevanhu vabayiwa nhomba kusvika pari zvino, vachiti vane chivimbo chekuti nyika ichasvika pairi kuda pekuti ruzhinji rubayiwe nhomba iyi. Kuwanawo nhomba kubva kune dzimwe nyika dzakaita seAmerica kuri kunetsa nekuti nyika zhinji dziri kuda kutanga dzabaya vanhu vadzo dzisati dzafunga zvokutengesera dzimwe nyika dzichiri kubudirira. Dr. Madzorera vanoti kunyange pakachinjwa mushonga, dzidziso inofanirwa kupiwa kuvanhu kuti mishonga igamuchirwe nevanhu vakawanda.
Ma health workers hadzidziswe pa TV kana paradio. Ma health workers anoita maseminar. Tinoda kuziva data chairo chairo rakasiyana nedata rinoudziwa vanhu vese jikelele. Isi tinoda kuziva madetails emastudies akaitiwa, toongorora unyanzvi hwacho. Ma health workers haasi vanhu nje hwekuti vanganzi vanodzidziswa paradio.
Hurumende yakazivisawo kuti ine urongwa hwekubaya varayiridzi nhomba iyi kuitira kuti chirwere ichi chisakanganise nyaya dzedzidzo. Mashoko aya atsinirwa nemutungamiri werimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure.
Kubayiwa kwenhomba tirwisana nedenda reCovid-19 inyaya yakakosha chaizvo, ingabatsirewo chero varayiridzi kuti sikoro kudzivirira kurwara kana kuparara kweupenyu hwemunhu nekuda kweCovid-19.
Asi vamasaraure vanoti hurumende inofanirwa kunyatsodonongodza mashandiro emushonga uyu pamwe nezvirwere zvaunogona kukonzeresa kuti vadzidzi vatore danho rekubayiwa kana kuregera vaine ruzivo rwakakwana.
Vanhu havasi kunyatsozvisisa nezvemavaccines ari kupiwa hurumende yedu nevanhu vekuChina. Hurumende ine basa gurusa rekudzidzisa vanhu kuti efficacy yemavaccines aya yakamira sei. Ine basa rekudzidzisawo zvakare kuti vanhu vazive maside effects emavaccines aya.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vabayiwa nhomba nyika yose vave zviuru 36,000 nemazana 300 ane 50 nevapfumbamwe kana kuti 36,359. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.